ZANU-PF ibato rinofarira chaizvo kudyidzana nemapato ari kutonga maruling party emusadhaki. Izvi vanenge vachizviitirawo kuvharidzira zvipande zvavo, angava ari maelections anenge sarudzo, mabudiro ezvinhu musarudzo achinyunyutisa vanhu vakawanda, vanhu vanenge vaine gakava. Ivo vanoda kuti SADC itaure to the world kuti maelections emuZimbabwe ari free and fair. MuZimbabwe munyika munoitika zvinhu zvakawanda sezvakaitika musi wa 1 August muna 2018. ZANU-PF inenge ichida zvekare kuti SADC as a block inge ichitaura to the world kuti vari kugadzirisa dambudziko riri kuitika muZimbabwe. Saka kuvhoterwa kwava akainde yechilema kuti vave mutungamiri weZambia kwashandura mamiriro ezvinhu muSADC for ZANU-PF.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nechikonzero chekuti UPND party yava yechilema haisiri liberation movement, iparty yakafomwa ndofunga makore makumi maviri apfuura. Iparty yakasangana nematambudziko akawanda akangofanana nematambudziko akasangana neMDC, iko zvinezvi MDC Alliance. Ipartywo zvekare ine zvinyunyuto zvakafanana nezveMDC Alliance zvekubiridzirwa musarudzo, zvekuponderwa vatsigiri vavo nemaofficials avo. Saka kuvhoterwa kwavahichilema kwaita kuti zvinhu muZimbabwe zvishanduke zvekare, nechikonzero chekuti MDC Alliance haisiri kungoti opposition yekuZambia ishamwari dzedu, asi vava kuti hurumende yeZambia ishamwari dzedu. Zvoreva kuti MDC yakukwanisa kuwana rutsigiro rwakawanda kubva kuhurumende yeZambia, ingava iri yeti diplomatic level. Vane hurumende muregion iri open, iri kushuvira kuti zvakaitika kwavari zviitikewo muZimbabwe, opposition ikwanisewo kuvhoterwa uye pachiita smooth transfer of power.
Zvinorevei takatarisawo MDC Alliance?
Zvoreva kutiwo panyaya dzemaresources tiri kuona kuti mari dzaifanira kupiwa kuMDC Alliance dzakapiwa kuna vamonzora. MPs MDC Alliance akabviswa muparliament. Saka takuonawo zvekare kuti pane mukana wekuti hurumende yeZambia yakukwanisawo kupa maresources kana vainawo kuMDC Alliance, nekutaura to the world about the truth yezviri kuitika muZimbabwe, zvisingakwanise kuitwa nemapati akaita sana Frelimo, vana ANC, vana SWAPO, avo vakapika kuti semaliberation movements munyika dzavo opposition haisi yakatonga.
Saka zvakaitika kuZambia zvakakosha zvakadii mudunhu reSADC?
Tiri kuona pane a new voice, new politics dziri kuitika muSADC dzinokwanisa kuaffecta dzimwe nyika. Ndosaka ZANU-PF iri kuona kuti zvakakosha kuti vabve pane zvanga zvichiitwa navacharamba zvekutuka vahichilema vachivati vatengesi, asi kuti vatame kudyidzana navo. Ndinotenda kuti pachaitika zvakawanda ZANU-PF ichiedza kuti iunze vahichilema pedyo navo uye nekuvatsaura kubva kune MDC Alliance.